isu kwedu sesangano rinenge riri kuti kure tine vashandi vakati wandei tine maofisi akati wandei saka iye zvino tapinda muzuva re16 tisina kuwana mari vashandi vedu vamwe vaakutobudiswa kudzimba vana vanga vachida kuenda kuchikoro vakatadza kuenda kuzvikoro saka chiripo ndechekuti hatisi kunzwisisa kuti tiri kuita kuti titadze kupuhwa mari yedu nehurumende chii nekuti mamembers edu anenge akontributa ndokurwadza kwazvo ndekwekuti hatina kana communication yabva kupi apex yacho leadership iripo haina kana kumbotiudzawo kuti chii chiri kuitika saka tiri kutoshamisika kuti vari kuda kuti zvifambe sei vanavo
kare maisimboitwa sei nehurumende tichiona kuti mari idzi dzinongobatwa
chiripo ndechekuti mari idzi dzinouya ipapo sekuti vanenge vakakuudzai dete rekuti musi wa28 musi wa28 iwoyo mari painosvika mowana mari ndopa mamembers malonzi mabhirizimenzi ada kubhadharwa obhadharwa rendao dzobhadharwa vashandi vemainyenzi acho obhadharwa maprojekts anenge achiitwa oitwa iye zvino zvaita sekuti kumaunion kwedu vekumabhengi kunongova takatora zvikwereti zvekuti tikwanise kutenga dzimota vaakungochemawo even vamwewo vanhu vanenge vakapa varayiridzi zvikwereti ndakaona tsamba mbiri nhatu dzakauya kuofisi dzevanhu vaicomplaina kuti inotatadza kuwana mari from mamembers enyu isu tiri kuti hatina kana anzai chekuziva kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika muhurumende asi chikuru ndechekuti kaitiro ikakaka kanenge kakuratidza kuti kunenge kune problem somewhere
asi imiwo sesangano mati maedza here kumboendawo kuhurumende kuti muzvinzwirewo mega
kuhurumende takatokusvika tikatoudzwa zvatakaudzwa ikoko vachiratidzawo kuti hei zvinhu zvinenge zviri kuvaomera nekuti upfumi hwenyika hunenge huri kufamba zvakanaka asika isu hatingazobvumika kuti tinzi hakuna mari vamwe vashandi vehurumende vachibhadharwa kechipiri ndipo pane nyaya huru ipapo.